Nguva yakatotarwa neFIFA rei kuti hurumende yeZimbabwe kuburidza neSRC inge yadzorera bhodhi raFulton Gamambo. Ikatongopfuura, chinofanira kungoitwa chete nehurumende yeZimbabwe kunyorera kuFIFA ichitsanangura kuti iri kukumbira ruregerero. Asi chakanyanya kukosha kutodzorera bhodhi iroro raFulton Gamambo. Ndo entry point yekutanga nyaya neFIFA. Pasina kudzorerwa bhodhi raFulton Gamambo, handioni weFIFA wachiwana chekutaura nehurumende yeZimbabwe. Vanenge vangoendera mberi nekutora matanho ekuranga nyika yeZimbabwe kuti isaparticipate mumaprograms nemaevents ese anenge achitungamirwa neFIFA.
Senhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, pane matanho here amuri kutora kuitira kuti Zimbabwe isanetsane neFIFA?
Senhengo yekomiti inoona nezvemutambo muparlamendi ikada kuzivisa kuti dambudziko reFIFA neZifa iri rakauya rakateedzana nekumiswa kweparlamendi mabasa kusvika muna February. Saka tisi kukwanisa kuti tiite mameeting sekomiti, uyezve parlamendi haisi kutosita. Iri zvinhu zvakanongedzerwa kunzi tiri kucherechedza urongwa hwekudzivirira COVID. Saka zvishomanene zvatingakwanisa kuita panguva inei kuti hurumende iri kungotonga iri yega, the executive ndo iri kungooperata. Parliamendi yakambomira mabasa izvozvo, hapana zvinganyanya kutarisirwa kunzi parliamendi inga. Tinongodzokera kubasa. Zvimwe zvacho tinenge taakudhila newota inenge under the bridge.
Nguva yakatarwa neFIFA yakapfuura nezuro pakati peusiku. Zvii zvingaitwe kuitira kuti pave nekunzwisisana pakati peFIFA neZimbabwe?
Nyaya yeFIFA neZifa inyaya inoshungurudza zvakanyanya. 3 January atosvika nekupfuura, SRC isati yatora matanho ayakayambirwa neFIFA kuti itore. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti tiri kuita nhini sehurumende yeZimbabwe kuburikidza nebazi reSRC kuita nharo dzisina kwadzinotisvitsa, nekuti FIFA ndiyo hurumende yezvemitambo yenhabvu pasi rino rese. Ine constitution yayo inotara pachena kuti haibvumidzi hurumende, magovernments enyika, kuti apindire nezvekutongwa kwezvenhabvu. Inosiyira macouncillors ezvenhabvu kuti ave iwo ane chekuita, nekuti anotungamira nhabvu munyika ndiani. Saka deadline kusvika kwayo kutotoreva kuti FIFA ichatotora matanho sekuimbisa kwayakaita. Mukomarei, ndoda kuti ndikuzivise kuti FIFA yakasiyana neZAC chizvipa semuenzaniso. Haiiti zvekuita catch and release, kusasimbisa zvainenge yataura. Inototi kana yataura kuti ichadzinga vanhu musina kuteerera mutemo, inototeedzera seizvozvo. Saka zvinhu zviri kundisuvisa zvakanyanya kuti Zimbabwe yatotarisana nekumiswa kuparticipata mumaprograms eFIFA kuburikidza nedanho rakatorwa neSRC.
Sports and Recreation Commission iri kuramba yakatsika madziro. Paramende ine simba here rekuudza sangano iri zvokuita?
Zviri kuitwa neSRC zvekuramba yakatsika madziro ichiti haisi kudzoka kumashure ndo kunonzi kusaziva. Uyezve handizivi kuti vanganzi havazivi sei, ndongakusha yahanya. Nekuti only about 6 months ago SRC yakaita dambudziko newecricket ikamisa wecricket ikapindira mune zvecricket. ICC bazi rinoona nezvekutambwa kwecricket pasi pano pese ikavaudza kuti vakutomisa cricket muZimbabwe until wadzorera utungamiriri wanga uripo. Saka kusadzidza kwacho kweSRC takutoshaya kuti kunobva papi. Asi pamwe pacho hazvinyanyi kushamisa hazvo, nekuti unoona kuti vamwe vanhu vari kuapoindwa mumabhodhi eSRC nemamwewo mabhodhi ari kutungamirira muZimbabwe macommissions. Zvinhu zvacho hazvinyatsa kuitwa on merit, kana kuti kuburikidza nekunyatsa kuziva basa kwemunhu, asi zviri kuitwa nechizivano.
Munoona here FIFA ichidzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose nepamusana pedanho rakatorwa neSports and Recreation Commission?
FIFA haitombozenguriri kudzinga ZIFA mumitambo yayo, nekuti hakusi kekutanga. Vezi Zimbabwe haisiyo yekutanga nyika yarangwa neFIFA. Nigeria yakatombomiswa kusvika vadzorera vanhu vanga vakatsarwa nemacouncillors kuNigeria kuti vange vachitungamirira zvebhora.